Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedu za nasi muvurondira 25-2016. Kanzuru ye Harare inoti iri kuenderera mberi nekupwanya dzimba dziri pedyo nenhandare ye Harare International Airport ichibatsira hurumende. Vamugabe vodzoka kumusha kubva kuzororo asi vakawanda vachiti avaone vachigadzirisa zvinhu. Vatsigiri venhabvu vogununʼuna nekudyiwa kwechikwata chemawarriors kumakwikwi echan kuRwanda. Sangano rinoona nezvechirwere chegomarara reZimbabwe Cancer Association roita gadziriro rekurangarira vanhu vane chirwere ichi. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa kukundwa kweZimbabwe mumakwikwi echan kuRwanda. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi munotibata pa 909 a.m. 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.